Mubvunzo wedu wanhasi uri kubva kuna Shem. Ari kubvunza kuti zvingaitwe sei kuti vabati vezvigaro zvehurumende vaite basa ravo zvisina uori. Ndeipi dziviriro ingapiwe nebumbiro remitemo? Ingaite kuti mauto enyika arege kuva nebato ravakarerekera.
Ndataura kuti tikatarisa kuchibvumirano chakaitwa muna September 2008, chikamu chegumi nenhatu, pane kuti ivo vari mumauto nekumapurisa nekuprison gatonei kuti vanhu vari kushandira Zimbabwe, kwete vanhu vari kushandira bato rezvematongerwo enyika. Saka kana takuisa bumbiro iri remutemo ini, inini ndingade kuti ndione kuti izvo zvatakataura muGPA nezvikamu zvandataura izvi ngazvipindewo mubumbiro remutemo, so that zvatakabvumirana zvaoneka zvichipinda ubumbiro, so that kuti ivo vanhu ivavava vari kumauto kune kumapurisa havazongoenda vachiti aiwa isi tinoita zvatinoda. Uchiona zvakare kuti kana ukatarisa kubumbiro dene mutemo ratinaro nhasi, kune inonzi Police Service Commission, kwoya inonzi Defense Service Commission, kwoya inonzi Prison Service Commission. Iwo mapato iwaya anoona kuti mauto edu, mapurisa edu nevanhu vekuprison vedu vanoshanda sei. Mufunge zvenyu, chairman wavo ndiye mumwe chete. Musafunga kuti ndiani ita chairman kumacommissions ivayo chete, ndiye futi chairman wekupublic service commission. Iwe woti saka nhai vedu we, kwoiye munhu iye ega ega ndiye anonyanya kugona zvakaita sei kuti ndiye anonzi chairman wepapa, chairman wepapa, chairman wepapa, ko isusuwo vamwe tozoita machairman ei? Saka zvinenge zviri zvakanaka kuti kana tichinyora bumbiro iri remutemo tione kuti simba rese harisi munhu mumwe chete. Takambotaura nyaya yekuti executive power yakanyanya munhu mumwe chete, iye zvino takuona kuti executive commissions utungamiri hwavo hwese huri mumasimba emunhu mumwe chete. Saka ngationei kuti kana taakunyora bumbiro remutemo tanyatsoongorora ipapapa, toona kuti aiwa hazvizoitika kuti munhu mumwe chete ngaange ari iye anenge ari kutungamirira maexecutive commissions iwayo. Ngatidai, ini handifungi kuti pane chakaipa kuti kana mukuru wekuarmy ada kuita hake zvepolitics, kana mukuru wekumapurisa, kana kuti mukuru wekuprison service. Asi zvandiri kutaura kudai zvakasiyana kuti mukuru wekuarmy ari kuenda kunovhotera ani, kana mukuru wekuprison service, kana mukuru wekupolisi. Kuti anovhotera ani ndezvake, nokuti vhoti yake isikreti yake. Asi aiwazve kuti azosumuka iye achiti inini ndoda kuti vanhu vemuarmy ngavavhotere, kana kuti inini kana munhu wakati kana akahwina handimusaruti, inomoti kuchiri kuita were ikoko. Saka tinoti ipapo kana wada kuti inini ndakuda kuti ndiinde kubwera West uku ndigone ndaa member of parliament, aizvozvo wosiya kazvekuchiuto, wosiya zvekuchipurisa, wosiya zvekuprison service.